Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa nasi vaita musangano kuGlenview South uko kurikuitwa sarudzo dzebyelection mushure mekushaya kwakaita amai vimbai Tsvangirai Java mutsaona yemugwagwa. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana pamusangano wanhasi uyu. Vachitaura pamusangano uyu vachamisa vati havasi kuzodududza shure panyaya yekuratidzira kunyange hazvo vati hurumende iri kuita zveudusura nekuda kumisa kuratidzira kwavo.
Vatika zvinoizvo hatichabvume kuti munhu anobhana because takaona kuti constitution haisi kuteedzerwa. Mapurisa haana power to ban a demonstration. No one has got the power to ban a constitution. No one has got the power to ban people from preaching. Saka isu takati ike zvinoizvo tiri kuronga ikanoti tichipedza program you see imi basa renyu vataa kuda kuti muite ndokwatakananga mai kana manzwa kuti tati tiri kuda kuita action usabvunza nyaya dzakawanda teerera gwara rechi teerera gwara rechi teerera gwara rechi so we are very clear demonstrations are a constitutional right demonstrations will continue. And the demo harichangira varamba results nguva iyoyo. It's an incremental process. Vamwe venyu muri kuda instant court, it's not a walk in the park. We must build the momentum.
Vashorawo bato rezanu PF nekwavanoti kuda kuedza kukanganisa musangano wavo wanhasi. Vachamisa vashorawo hurumende nekwainoti kusunga kwayakaita Ishe Felix Ndiweni vachiyambira kuti panoda kumira muswe panonyerekedza.
Nyika yakwinimirwa nemweya werima. Rima remagetsi asi rimawo rehurumende. Makaona mashure atakaitirwa ekuti hurumende inosi hurumende inosunga chii zvakapensera kuitwa 1903 kuna Mabonde kusunga chii Ndiweni. Ukaonawa kusunga madhishi imbirombiro dzokuoneka.
Vatiwo kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi munongedzo wekuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakundikana. Vamwe vataura pamusangano uyu ndiva Obey Stole vanova mutungamiri wevechidiki muMDC Youth Assembly.
Hatizi kuzoshandura maitiro edu ekubata bumbiro remutemo tichiti Munangagwa must go. Pamusoro pokuenda kwamunangagwa ZANU-PF Mazigo, jiza bama jiza.
Vakawanda pamusangano uyu vafarirawo imwe nhengo yebato iri vaPaddington Japa Japa vachangoburiswa mujeri vachingamidzwa nemurongi wemabasa vaAmos Chibaya. Muteedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala vataurawo pamusangano uyu vakati handichokwadi kuti mubato mavo mapindwa napongwe uye pane kunetsana pakati pavo navachamisa.
Vava kuda kubudisa zvinhu zvisina basa kuzee Jobusikala vakwanatendai biti ee Jobusikala zvakazvodewo ee chamisama mabiti vagwa musafa mabatirero nhema mukationa tiri vatati takadai panapa pabuteeii takazvuna. Zvirokwazvo, zvirokwazvo president. Tinoapa Zimbabwe vanaro. If they will succeed to divide me and my young brother Samisa and my vice president Gadis. Chokwadi politics tinozvisiya. Ukama hwatinahwo tiri vatatu kudaro. Zvaripinaititu.
VaVincent Tsvangirai avo vari kumirira MDC musarudzo idzi vataurawo zvishoma pamusangano uyu.
Nawako mdenga. Nawako mdenga. Nawako mdenga. Mazvano mdenga. Vanoti zvaka zvimasoka yatosina basa mdenga. Ezvoko. Pamusoro wepresident, pamusoro weleadership. Akanda dress kana president vatao. But ndakungobreka protocol nekuti ndaababa wemusha. Saka vamusha ndirikumbira vana vangu kuti ngatibude musi wa 7 September. Tinobuda handitika. Tinobuda handitika. Munhu wese ari kubuda handitika.
Vamwe vari kukwidza musarudzo idzi ndiva Offered Muchui vari kumirira bato rezanu PF Awo vasina kukwanisa kunyatsotaura nestudio 7 sezvo vanga vashomeka izwi nekutsvaga rutsigiro.
Aiwa, ndiri kutambirwa nemufaro chaiwo. Ini ndakagara ndakatambirwa kare kase mugari wemuvheniviyu. Ndiine zvandakatomboita zvinobatika muwana wemuvheniviyu.
Studio 7 ichaedza kuita hurukuro navo zvakare. Studio 7 yakwanisa hayo kutaura nevamwe vari kupinda musarudzo idzi vakamirira bato relead vaEdwin Million. VaMillion vativo nhasi vanga vachifamba munzvimbo yeGlenview South vachitsvaga rutsigiro.
Taswerewo tichionawo vanhu tichifambawo tichitoma dot door campaigns nemaroad shows tichitsvagawo rutsigiro kubva kune vanotitsigira kusanganisira vagari vemuGlenview kuriko kunzvimbo kwandinogara tichisangana nevamwe vatinogarisana navo tichishiyana maideazve maringe nematambudziko atinosangana nawo sevagari vemuGlenview.
Vari kupinda musarudzo idzi vanosanganisirawo vaElas Sani veUANC, vaMaxo Kasema vakazvimirira, vaPhil Chamunorwa Ndengu vakazvimirira, vaPallington Pikele veUANC zvakare, amai Rosemary Nyamaedenga uye vaCrispin Rateiwa veZapu. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wemugovera svondo rinouya.